Ramugabe munhu weZimbabwe. Aimbovawo president wenyika. So is an eminent person munyika. Vangoita zvinongoitwa nevanhu vari eminent munyika. Vari munyika maishes anenge ari eminent as well. Nezuro takawana endorsement kubva kuZCTU. Inova one of the biggest supernations in Zimbabwe yevashandi. Kana zvakare maendorsement kubva kuna vadhavengwa zvapo president. Nevamwe vakasiyana-siyana vamagarishinzi vanga varipo nezuro parani pedu. Pazvikiti sezvino ari nezuro. Saka zvino zvinongoitika kana tarisa kumakundano emaelections. Former President Mugabe vanga vari president wenyika ino. Vakabva gore rapera vachibviswa nevanhu nepart of ZANU-PF. So havasiri president vangova munhu vangova ordinary person. So vane right rokuchuza pati yavanoda, vane right yokuexercise maningi feelings zvavo like anyone else. Ari muzoti kozvinotatina nabasket vangava ZANU vakumirawo navachamisa nevakawanda mongo vamwana vangava kuri kuzanu before vakusapota vachamisa. Tina masupporters akawanda akabva kwamai mujuru ari kusapota vachamisa. Tina masupporters akawanda ari kuNPF vakusapota vachamisa. Saka iprocess yeendorsement irikuitika munyika. Saka isusu hatigoni kupikisana nemunhu apa endorsement. Nokuti hazvirevi kuti kana munhu aita endorsement anenge ari part of the new government. Hazvirevi kudaro. Iye expression yake yaanongozvipawo iye savaone vari kuita zvinhu zvekuti kutiko zvinhu zvikomba zvisosoba sei munyika. President vangu vataura masikati nhasi kuti muhurumende yavo havana place ya Grace Mugabe kana place yava Mugabe. Vakatotonga nyika nguva yakapera.
Asi kava komichi hazvizokanganisawo here vamwe vatsigiri venyu vari kutiwo vamugabe vakatyora kodzero dzevanhu munyika umu?
Hapana anozvipikisa. Isu savatungamiri vemudc takaparticipata zvakanyanyisa patakaimplimenda the Mugabe must go mass action last year. Nokuti isusu semudc leadership nemamembers edu titakatanga the Mugabe must go mantra tikaikambena tikairwira tikaisira tikasungirwa nyaya Mugabe must go mantra. Masoja akazototijoina vakanonoka kuona vana Munangagwa namadzi vakanonoka kuona vakazoona payapaya vana vembwa havasungiri mumwe musungwe chetewo vakazosungirawo last year manovember